WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 23 kukadzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti vakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Tinononge kunenge kwakubhadhariswa kaviri kwavanenge vachiitwa, saka tinofunga kuti ivo vanofanira kunge vachibviswa pavanhu ivavo vanozobhadhara mari dziyedze dzatingati dzeaccreditation, nekuti vanhu ivava vanenge vachiita basa rakanaka chaizvo rekuvandudza basa ririkuitwa necommission rekuvandudza kupa nhau kuvanhu vese, saka kuvabhadharisa kunenge kwakuvaremedza zvekare.
Masangano eElection Resource Center ne Zimbabwe Election Support Network anokurudzira kuti vatori venhau vasaisirwa zvipinga mupinyi mubasa rekuongorora sarudzo.
Chirongwa cheengagement nereengagement chakatangwa naComrades ED Mnangagwa, president weZimbabwe, ndicho chaiudha maresults. Takaona isusi kuendo kwavakaita kuBrussels kwatoti pamaresults quickly, instant results.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti rwendo rwavo kuBrussels rwatotanga kuunza mapudzi.
Hapana chakabuda, totokatyamadzwa kutoshamisika kuti vaMnangagwa vari kupemberera nyaya yevanhu vakabviswa pamasanctions.
Asi bato reCitizens Coalition for Change rinoti hapana chakabuda chinobatsira zvizvarwa zveZimbabwe.
Vaisa masanctions pamabhenki maviri eRussia. Mabhenki yavo mabhenki mahombe chaiwo ane maassets anofura 80 billion. Saka that means kuti mabhenki wavo hachakwanisi kuita business neAmerica.
America inotemera zvirango paRussia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano eZimbabwe Election Support Network neElection Resource Center anoti vatori venhau vanofanirwa kupiwa mukana wakasununguka kuti vaite basa ravo zvakanaka panguva yesarudzo. Masangano aya anoti vatori venhau vane basa guru musarudzo dzejekerere, vachiti havafanirwi kuomeserwa kana kuisirwa zvipinga mupinyi mukufamba kwavo vachiita basa. Mukuru webasa musangano rinomirira kodzero dzevanhu musarudzo reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu vaudza Studio 7 kuti semuenzaniso sangano reZimbabwe Media Commission rinobvisiswa mari gore roga roga, asi kana nguva yesarudzo yasvika vanonzi vabhadhare zvemari kuti vaongorore kana kutapa nhau dzinobatsira vavhoti panguva iyi. Vabobos Bunu vanoti zvinhu zvakadai zvinokanganisa mashandiro evatori venhau nemasangano avo.
Tikatarisa panyaya dzokunyoreswa kwevatori venhau, chii chamunotarisira, chii chamuri kuda?
Ndofunga pakunyoreswa kwevatori venhau, tinoona kuti tine boka rinonzi reZimbabwe Media Commission rinovati pagore roga roga vane mari yavanofanira kuti vange vachibhadhara. Kana vachizenge vakuuya zvekare pakuongororwa kwesarudzo vachizoitwa maobservers, kana kuti vachida kuti vange vachipa information nenhau dziri maringe nesarudzo, vanozozi vabhadhare zvekare imwe mari. Ivi tinononge kunenge kwakubhadhariswa kaviri kwavanenge vachiitwa, saka tinofunga kuti ivo vanofanira kunge vachibviswa pavanhu ivavo vanozobhadhara mari dziyedze dzatingati dzeaccreditation, nekuti vanhu ivava vanenge vachiita basa rakanaka chaizvo rekuvandudza basa ririkuitwa necommission rekuvandudza kupa nhau kuvanhu vese, saka kuvabhadharisa kunenge kwakuvaremedza zvekare. Tinotarisira zvekare kuti vanhu ivava vanenge vachizonge vachitarisa nyaya dzesarudzo vari vatori venhau vagone kuenda mune yatingati training muchirungu, kana kudzidziswa nyaya dzesarudzo zvekare kuti vavandudzike pabasa ravo ravanenge vachiita panguva dzesarudzo.
Takatarisa mamiriro akaita zvinhu pari zvino, chii chamusiri kufara nacho, chamungati chisingakufadzii kusvika pari zvino, chii chamunoda kuona chichigadziriswa nekukurumidza?
Ndinofunga kuti panguva ino munyika nzvimbo dzakawanda kwanga kuri kunaya. Saka nekuda kwaizvozvo dzimwe nhambwe vanhu pavakanga vachienda kune dzimwe nzvimbo vanhu vakanga vakawandawo mvura, vanhu vakanga vari vapinda muminda yavo vachimhanyidzika mhanyidzika kuti vakande mafetereza avo muminda. Saka nekuda kwaizvozvo boka rinoita zvesarudzeni rinogona kunge rakapotsana nevamwe vanhu. Saka kureva kuti panofanira kuti patariswe kuti pangadzokorodzwe here kune dzimwe nzvimbo, nekuti kune dzimwe nzvimbo zvekare dzisina kutosvika nyaya iyi kana kuti information iyi haina kunyatsosvika zvakanaka kuvanhu. Saka chinhu chiri kutibata chaizvo kuti vanhu vakawanda havana information, kureva kuti nesuwo tine basa, komishen yedu ine basa, vemapolitical mapato nezvematongerwo enyika vane basa ravanofanira kuti vange vachiita kuti vanhu vange vachiwana information nekunge vachizonosvika kumaregistration centers aya. Mazuva avari kugara pane dzimwe nzvimbo anoita mashoma, nekuti pavachashambadza kuti tiri pano musi uchazengo vachirejista kuvhota, mazuva avari kupa dzimwe nguva vanenge vari panzvimbo imwe chete kwemazuva maviri, vamwe vari pane imwe nzvimbo vanenge vari kwezuva rimwe chete. Asi akureva kuti vamwe vanhu havasi kuwana mukana wakafanira kuti vange vachikwanisa kurejista kuvhota. Kune nzvimbo dzine vanhu vakawandisa yatingati voting age population muchirungu, yeye nzvimbo idzodzo dzine vanhu vakawandisa vekuti vanofanira kunge vachiwana mukana wakati kurei kuwana mazuva akati wandei kuti vazokwanisa kuwana mukana wokurejista kuvhota. Unozoona kuti nzvimbo dzavakapa kunzvimbo idzodzo mazuva vanenge vakapa anenge ari mashoma, kureva kuti mukana wevagari vemunzvimbo idzodzo unobva wadimbuka kuti vakwanise kuwana mukana wokurejista kuvhota. Saka zvimwe zvezvimwe zvinhu zvatiri kuona zvinogona kuve matambudziko atingati tinoitira kuti anga achigadziriswa mukufamba kwebasa riri kuitwa panguva ino.
Mukushanda kwamuri kuita uku, muri kushanda pamwe chete here nezek neregistrar's office, vari kunzwisisavo here zvichemo zvenyu?
Ndinofunga kuti neZimbabwe Electoral Commission tanga tichapadanho irori reregistration nekunge tichipawo information kuvanhu tanga tichishanda tese zvakanaka. Zvinhu zvanga zviri kutiratidza kuti hazvine kwazviri kuenda, asi chatiri kuchiita nacho ndechekuti ndofunga tanyora zvetsamba dzakati wandei kuti vana veZimbabwe kunyanya vechidiki havana zvitupa. Tingati maidentity documents anoita kuti vakwanise kuaccessa voter registration, nekuti chitupa chimwe chechimwe chino nge chichitarisirwa. Saka tiri kuona kuti vechidiki vazhinji havana kuwana mukana wekutora zvitupa. Tichitarisa nyaya yecovid yakaitika makore maviri apfuura aya nyika yanga yakavharwa, zvekare kwamuzvitupa zvino kunotoreswa zvitupa ukaenda mitsara inenge iriko inenge yakakurisa pazuva rimwe chete vanogona kupa zvitupa 20 kana 30 kana 50 vari kunyoresa vanhu. Saka izvozvo zviri kuita kuti vechipichi vakawanda vashaye mukana wekunge vachikwanisa kunonyoresa kurejista kuvhota. Saka kushanda kwacho tiri kuona kuti hapana kushandika kwakanaka, kunyange zvazvo aya ari mapoka anofanira kushanda akazvimirira ega, asi vanhu ava vari kushandira hurumende imwe chete. Saka basa ravo rinofanira kunge richiti atingati complementarity muchirungu, kushandira pamwe chete nekuona kuti zvii zvatingaita kuti tivandudze basa revamwe vedu kuti rivarerukirewo. Vachiona kuti zvii zvatingaite kuti tirerutsire vagari vemunyika yedu kuti vakwanise kuwana kunorejista kuvhotawo, sezvo tiri chishuviro kana kuti tiri chinhu chinopiwa nebumbiro remutemo wenyika kuti munhu wese ane kodzero yekunge achirejista achizonopinda musarudzo dzinenge dzichiitwa munyika. Saka zvitupa taona kuti paita dambudziko, paita mukaha mukuru uripo apa unoti ugadziriswe nevanhu vekwaregistra general.
Avo vange vari mukuru webasa musangano romirira kodzero dzevanhu musarudzo reelection resource center vaSolomon Bobos Bunu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti rwendo rwavo kuBrussels zvanzi rapera rwakabudirira zvikuru mukuunza Zimbabwe pajoni yenyika dzekunze. Vachinyora paTwitter pavo nezuro, vaMnangagwa vakati zvakaitwa neEuropean Union nezuro zvekubisa zvirango zvakanga zvatemerwa mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga, mukuru wemauto vaPhilip Valerius Vanda naAmai Grace Mugabe ndechimwe chiratidzo chezvinhu zvakanaka zvakabuda murwendo rwavo. VaMnangagwa vanoti kutaurirana nedzimwe nyika kucharamba kuchienderera mberi. Sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vanoti vanhu veZimbabwe vanofanirwa kutenda vaMnangagwa nebasa guru rekutungamira nyika zvakanaka ravari kuita.
Chirongwa cheengagement nereengagement chakatangwa naComrade ED Mnangagwa, president veZimbabwe. Ndicho chaiudha maresults takaona isusi kuti rwendo kwavakaita ku Brussels kwatotipa ma results quickly, instant results. Taona isu kuti vachiwenga, general vachiwenga VP na va Swanda vatobviswa pa sanctions ne European Union with immediate effects.
Saka sokuona kwenyu zvinoratidzei izvi vacharumbira.
Zvinotaridza izvi kuti mutungamiri wenyika kombedi Idi Mnangagwa, haasi munhu unopesiwa zvinhu zvaasinga zvaanoziva kuti hazvina chazvinomupa. Nyika yeZimbabwe inofanira kufara nhasi. Chitenda zvikuru basa riri kuitwa nakombedi Idi Mnangagwa. VP Chiwenga navaSwanda vaVelario vabvisiwa pamasanction. Aiwa, tinopembera zvikuru tichiti pamberi neiri re-engagement tiri kuzviona isu kuti Zimbabwe inovakwanire nevayo, nyika inovakwanire nevayo. Stone upon stone, brick upon brick. Tiri kufamba zviri kuita, tinozvitenda zvikuru. Naizvozvo tinoti aiwa, mutungamiriri ndiye watinaye anotipa zvatinenge tichitarisira panguva yazvo. Aiwa, basa riri kufambisiwa chaizvo naPresident weZimbabwe. Tinozvitenda zvikuru.
Avo vange vari sachigaro weZANU-PF mudunhu reNorth America, vaRegis Charumbira vari parunhare kuCanada neStudio 7. Asi sachigaro veCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vanoti rwendo rwavaMnangagwa rwakabudirira nekuti rwakapa vaMnangagwa neshamwari dzavo mukana wekutambisa mari yezvizvarwa zveZimbabwe vachitenga zvinhu zvemudzimba dzavo. Tabata vadzokora tikavabvunza kuti hapana chavanoonawo here chakanaka chakabuda murwendo rwavaMnangagwa.
Hapana chakabuda. Totokatyamadzwa kutoshamisika kuti vaMnangagwa vari kupemberera nyaya yevanhu vakabviswa pamasanctions. Dai vatombotanga vatenda kuti zvavanositaura zviya kuti masanctions anokonzerwa nanangana nananhingi, vabva vatoona kuti hatinei nemasanctions. Masanctions anoiswa nevanhu vanoaisa vachivabvisa ndivo zvakare, zvisinei nemusangano weCCC. Asi nyaya ndoda kutaura ndeye kuti zvinotoshamisa kuti munhu waPresident anofarira nekupemberera zvinhu zvakadaro izvozvo agototaura kuti re-engagement yavo iri kubudirira. Isu kubudirira kwere-engagement tinokuona neugaro hwevanhu huchienderera mberi, zvipatara zvichivakwa, zvikoro zvichivakwa, vanhu vachitanga kubhadharwa, mari dzichipinda mumabhengi, upenyu hwevana weZimbabwe huchitanga kubudirira. Hotochinja ndokuti munhu azouya pamberi pevanhu achitaura kuti re-engagement policy yabudirira. Iko zvino hapana chabudirira, hapana chiripo, hapana chiri kuitika. Vana veZimbabwe vari kunhonga svosve nemuromo, vari kuramba vachingotambura. Asi unoona munhu anozviti president ari kupemberera kuti danga achabvisa nguo achipemberera kuti pataurwa nyaya yemasanctions, ototi zvinhu zvafamba muZimbabwe, ivo vana veZimbabwe vachitambura kudai.
Saka kana makatarisa rwendo rwavorwu, chamunoona chakabuda chiri nani chinobatsira vana veZimbabwe ndechipi?
Hapana, 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 hapana. Imari yakatambiswa. Mukatarisa vanhu vavanenge vafamba navo vachienda ikoko, vachigara mahotera, vachiita sei, ndiyo mbiri yavo, ndozvatinoziva. Kana vakutaura kuti pane chakabudirira, chakabudirira nekuti vakaenda vakanotenga hembe, vakanoita shopping, vakanoita sei, vakafamba nemaprivate jet, vakadya mari yevana veZimbabwe. Asi chauya kuvana veZimbabwe chaicho hapana chatiri kuona. Tati isu tava kutanga taona zvinhu zvichinja munyika, upenyu hwevanhu huchichinja munyika, maroads achigadzirwa, kwete kugadzira nesimende zvavanoita zviya zvinenge zvichikwatanuka mangwana vabvapo votanga kufamba mbiri vachitaura kuti maroads ari kugadzirwa. Tiri kutaura kugadzirwa kwemaroads chaiwo atinoona kunana Botswana, atinoona kunana South Africa, nana Mozambique chaiwo. Ndo zvatoda kutanga taona izvozvo tochizotaura kuti vagona vaMnangagwa re-engagement program yavo iri kuenderera mberi. Patiri pano hapana chatichachinja.
Avo vanga vari sachigaro weCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu mazana mana nevapfumbamwe 409 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu ane makumi masere nevasere 5388. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi matatu nezvitatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi masere 233,980. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yokudzivirira chirwere cheCovid-19 vakanga vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu nemakumi mana ane mazana matanhatu nemakumi matatu 4,340,630. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nezvitatu zvine mazana nemakumi matanhatu nevasere 3,373,168. Ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru zana nezvishanu zvine mazana mashanu nemakumi manomwe 105,570. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadero, hurumende yakazivisa nezuro kuti chirongwa chekubayiwa kwevanhu nhomba yekudzivirira COVID-19 chiendeswewo kuvana vane makore ari pakati pegumi nemaviri negumi nemashanu mushure mekukomekedzwa nenyanzvi dzehutano hwevana. Izvi zviri kuuya panguva iyo huwandu hwevana vari muzvikoro vari kubatwa neCovid-19 huri kukwira. Mukuzeya nyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaimbe vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera.
Chandinoona chakakosha padanho ratorwa nehurumende ndechekuti vari kuti vatora decision yokubaya nhomba vana vari pakati pe12 ne15 years vachishandisa unyanzvi hwesainzi hwavapiwa nePediatric Association of Zimbabwe iri kuita nezveCovid-19 vaccination. Izvo zvakanyanya kukosha zvokuti izvo mapoliticians edu ava achitora madecisions anenge akatsigirwa nescience kubva kunyanzvi dzemufield iyoyo. Saka tinozvigamuchira. Chatiri kudawo isu seZimbabwe ndechekuti unyanzvi hwescience hwacho kangahupublishwe nespecial COVID-19 vaccine group yacho isuwo tionewo. Hazvina kungokwana zvokuti cabinet iti tine unyanzvi hwatapiwa nePediatric Association of Zimbabwe. Zvinongopublishwawo ka vanhu vese voona unyanzvi hwacho kuti gutsikane. Ndo zvinhu zvinoitisa kuti tibvise vaccine hesitancy muvanhu izvozvo.
Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukadoma naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pamberi naidhi aiwa, kuno tukufara kubhohwera, kuno kubhohwera tukufara chaizvo. Iri kuita ZANU-PF zvinodadisa zvari kuita, ndirikuzoona iri kusimudzira nyika. Kuno kubhohwera vakatiisira dhamu hove takubata nzira vevari kugadzira. Aiwa, tinoti kusvika 2030 memuchipo munhara idhi. Rambai makadaro, tiri kuzvikurudzira semayuti.
Maswera seiba Studio 7 ndokwasai kumose vashamarara. Inini hangu chinangwa changu chingori pakuti vanhu vachavhotera ZANU-PF vachavhotera sei? Iwo vakanzi pakapinda munangagwa vakapuwa 90 days, vakanzi 90 days, zvinhu zvinenge zvanaka. Saka izvozvi zvaane makore mangana aripo, hapana kana munhu waanamboshanda. Oona munhu aramba achiramba achivhotera munhu akadaro, kufunga here ikoko? Kufunga here? Iwe wakambopuwa 90 days woramba futi uchinzi tivhotere for another 5 years futi, pasina kana munhu ari kumboshanda, pasina kana chi vanonga vamuke mani. Tatenda zvavo.
Ivo vamunangagwa vanotaura kudaro kuti chanisa hafi akatonga. Ndivo Mwari here? Mwari ndiye anosarudza munhu anodiwa. Ingawani Faro chaiwo akanga achiti vana veIsraeri hamufi makabuda, muchakubatai kusvika imaita nhaka dzangu kusvika mafa nezvizukuru zvenyu. Asi Mwari akazongovavhurira wani vakabuda. Ngavarege kutaura mashoko anorwadza kudaro nokutambudzika kuri kwatiri kuita. Tiri kutambudzika wee muno munyika muno tatambura vedu wee. Ngavamboregawo mwana wechidiki uyu ambopindawo timboona. Kana atadza tinongodzokorazve tinodzoka. Inga wani vese vana Malawi, vana Zambia vese vakachinja wani. Iwo ndo vanongoda kuramba vari pazvigaro nei. Nokuti ndo vari kuguta nemhuri dzavo. Iye zvino nyika yese inongova vana vamunangagwa nevana vachiwenga ndo vari kungodya vega. Asi hamufungiwo vana veZimbabwe. Saka kuda kwenyu kwamunoita Zimbabwe yacho ndokupa. Tibatsireiwo, tibatsireiwo vedu vabereki, vabereki ndimi matukuvadza vabereki vari kumamisha uko. Chinjai maitiro.
Makadii vashamari vestudio 7. Saka kungokutendai nebasa ramunoita nenhau dzamunotipa zvechokwadi. Ndaida kungotaurawo zvangu semaonero ndakaita pane musangano wakaitwa president wedu Nelson Chamisa. Then kwozoitawo wakaitwa navanozviti ndivo vatungamiri veZimbabwe epoepo vamunangagwa. Zvakaratidza pachena kuti vachamisa vanounganirwa nevanhu. Then vamunangagwa vanounganidza vanhu. Saka mudhara nero vane chimuta tiri kunyepirana. Sorry, ndinoda kubvunzawo kune avo wakwadhaga wakafenda kwamutara waya kuti vakunzwa sei vazviita henyu vashamari vestudio 7.
Ini nyaya yangu iri pakuti tichikura tinenge tichingonzi tisu mapurezidhendi yamangwana. Ko iko zvinezvi vamunangagwa wai vari kuramba vari pachigaro vachitadza kupa isusu mukana wacho iwo wekuti tichitonge nyika yacho. Kana vanhu vachitikurai timi mapurezidhendi yamangwana wai vari kuramba vari pachigaro ipapo. Ngavatipe mukana nyika itongwe zvakanaka uye zviri pajekerere. Wana hatina mabasa, taakutiza nyika tichienda kudzimwe nyika kunotsvaga mabasa. Saka ipapo panoda kuongororwa zvisingaiti. Ndini Tainashi paPretoria.
Mangwanani, mangwanani pastudio 7. Sangu ndinonzi James Zanai. Ndinoda kuti ndiyambira vanhu vezano vakaona Yellow Sunday zvayanga yakaita musi wa20 February, President Nelson Chamisa vachiparura chirongwa chemabielections ikavazizisa mushure mekunge vakanga vakabhloka vakaita everything. Vakaindirambidza vanhu kuti vakwire mabhazi kuti asei aizvakashaya basa. Chikunzo chandava kutovapa vanhu vezano ngavasarongai kuti tinokunda Chamisa sei, ngavatoti kuti tingamuriga sei kuti asapinda muhofisi. Ndiro chete zvavatosarirwa nazvo kwezvokuti vangati vanokunda Triple C misike. Yellow Machine haimisike. Uyezve ndinokumbira vanhu vezano vasawanga kuti vachitinyepera. Marodzi avakuti vari kugadzira ndeapi? Uye vachiti makansela nemaMPs eTriple C hapana zvaari kuita. Vangazoita sei vari vakukontrola mari? Ngavatipe mari, vavhure mari, vopa mari makansela nemaMPs eTriple C vaone hapana zvinoitwa here. Ivo ndo vakasunga mari. Vanotaurira vanhu kuti onai makavhotera vanhu veTriple C hapana development yavakuita. Uye vanhu vezano havafani kuwanika vachitipromisa kuti tichakuitira zvakati. Ndivo vari mupawa, ngavangoita kwete kuti tokupromisai kana tahwina 2020 tokupromisai tichaitipa matitle deeds tichakureita mabasa. Aiwa, ngavangozviita. Ndivo vari mupawa, ndivane kontrol izvizvi. Tatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden atemera zvirango panyika yeRussia mushure mekupinda kwayaita muUkraine uye kutambira kwayo matunhu maviri ari kurwira kuve nyika dzakazvimirira kubva kuUkraine. izvi zvinotevera Germany yavhara mbombi yemafuta inobva kuRussia ichienda kunyika dzemuEurope. Vachitaura nevatori venhau vaBiden vati zvirango zvavatemera Russia ndezvekutanga vachiti zvimwe zviri munzira. Tabata vanoongorora zvematongero enyika vaDan Moyo kuti vatiudze zvizhinji.
Situation iri kuUkraine ndeyekuti Putin president weRussia vadecida kuinvada. Nekuinvada kwacho apinda nekuterritory iri kueastern Russia. Inonzi Donbas territory. Territory iyo yagara iri pahondo. Kune maseparatists anogara imomo ari kurwisa Ukraine vachiti ivo havadi kuva part of Ukraine. So Russia ndiyo yanga ichivasapota nemaarms netraining nezvinhu zvakadaro. But zvatikuona manje tikuona Putin musi weMonday akadeclare kuti materitory iyoyo yaindependent. Manje they are now independent states. And therefore abva atanga kutumira masoja ake achiti iwo mapeacekeepers ngapindewo muregion iyoyo aite peacekeeping. But United States nemamwewo mawestern countries nenato vari kuti iwo invasion because haungapindi muterritory yeneighbor wodeclare kuti certain sections maregions are independent from neighbor yacho. Saka ndosaka taona masanctions aisiwa aya naBiden.
VaBiden vaita masanctions akadini?
Well, akakosha acho atikuziva ndeyekuti vaisa masanctions pamabank maviri eRussia. Mabanki yao mabanki mahombe chaiwo ane maassets anofura 80 billion. Saka that means kuti mabanki yao achakwanisi kuita business neAmerica. And I think Europe also yava nayo yavhumirana nazvo izvozvo. Imwe masanctions acho ndiwo avari kutageta maelites avanoti maoligarchs nemafamilies avo. Saka ndofunga maassets avo naivo atofriziwa. So that means kuti havachakwanisi. So basically America zvayaita ndezvekuti ivharire Russia kuita any business in financial business transactions. Ndikunzwa kuti kune mamwe futi masanctions ari munzira Putin akaramba achiita zvaari kuita.
Muchokona kwenyu Mr. Moyo, ma sanctions aya angatora nguva yakadini kuti vanhu vokuRussia kuti Russia itange kunzwa kurwadza?
I think it's going to be immediate. I think vakutotanga kuwanzwa because panototanga ne usually kunotanga ne stock market because the stock market haifariri kunzwa zvinhu zvakadaro. Tirikutoona even kunoku kuUS zviri kuitika kuRussia zviri kutoafecta stock market yekunoku yadonha for the fourth day in succession since nyaya yakatanga. So you can imagine kuti kuRussia even worse because now that means kuti kana stock market affectiwa ufumi wenyika unobva wadzika because kunenge kusisina value for ma assets avo because most of them ma companies ari kuko anoto depend on ma relations anawo nenyika dzekunze. Tanzwa futi nekuti Germany yabva yati haichaenderi mberi ne deal yanga iri on the table ye natural gas pipeline yaifanira kusupply Europe ne gas inobva kuRussia. So zvese izvozvo zvinobva zvato affect economy immediately. Tanga kuona zvinhu zvakuoma kuRussia, maprices ezvinhu akutanga kukwira and then zvichatanga kurwadza macitizens of which vana Biden iye angati iye masanctions aya vari kushaya kuti asaaffecte macitizens but eventually ndo zvinopedzisira zvaitika.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Masangano eElection Resource Center neZimbabwe Election Support Network anokurudzira kuti vatori venhau vasaisirwa zvipingamupinyu mubasa rekuongorora sarudzo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti rwendo rwavo kuBrussels rwatotanga kuunza mapudzi. Asi bato reCitizens Coalition for Change rinoti hapana chakabuda chinobatsira vana kana zvizvarwa zveZimbabwe. America inotemera zvirango paRussia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupazve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.